zuwa ili rakatsende kwa parutivi nesangano rembatanidzo wenyika dzepasi rose reUnited Nations makore maviri apfuura pasi rose richibatana kurwisa denda rehuori uwo unonzi neUnited Nations watambudza veruzhinji. Vachitaura pagungano rekucherechedza zuva iri mumasungo nhasi, mutevedzeri wasasikaro weZEC vakudzivamura pavakurudzira vanhu munyika kuti vaite mukomberanwa kurwisa dambudziko rehori kuti upere munyika.
So it's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde hori, nekuti chinhu chinopondwa hachimuki, chinofa. Ngatipondei hori.
Vakuziva vati huori munyika huri kuita kuti vanhu vakawanda vanonge sose nemuromo, nekudaro vanhu vanofanira kumhanara nyaya dzehuori vasingatye kuti hupere. Vachitaurawo pachiitiko ichi kurukota redunhu remasvingo vaIsra chadzamira vati hurumende iri kubatana nemamwe mapazi akasiyana siyana kurwisa huori munyika kuti vanhu vawane raramo yakanaka. Vati nyika yagadzira mitemo yakasimba yekurwisa huori uye yakaisa komisheni yeZEC nematare anotonga nyaya dzehuori senzira yekurwisana nedambudziko iri.
To be able to fight corruption in our country,
kuti tirwise huori munyika, hurumende yakagadzira komisheni yeZEC uye ikaisa bazi reprosecuting authority rekutonga nyaya dzehuori, uyezve mutungamiri wenyika akagadzira bazi respecial anticorruption unit pamwe neimwe mutemo kuti huori hurwise upere.
Asi vemamwe masangano akazvimiririra vange vari pagungano iri vanoti kurwisa huori munyika kuchanetsa, nekuti hunotangira muhurumende kunyanya kumakurukota ayo anopinda basa nezvematongerwo enyika. Vachitaura nestudio 7 parutivi rwegungano rekucherechedza zuva iri vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reTransparency International Zimbabwe kana kuti TIZ vasamiwo matikiti vati nyika yeZimbabwe ichiri kusaririra shure munyaya dzekurwisa huori.
Isu seTIZ tinoona kuti pane yatinoti corruption perception index mazuva aipfuura aya makore apfuura taitosikowa mazvibodzwa zvakati wandei, asi gore ratopfuura takaona tiramba tichiderera kutaura kuti huori huchakatekeshera muZimbabwe edu.
Vati huori munyika hunowanika pakasiyana siyana kunyanya mumapazi ehurumende, kuzvipatara, muzvikoro pamwe nekumatare edzimhosva, izvo zviri kuita kuti vanhu vatambure. Izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wekumasava vajohn piri avo vanga vari pamusangano uyu vati huori huri kutadzisa kuwanisa vana vavo mabasa munyika.
Panyaya yecorruption iri kuitwa nhasi zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo kuti zero tolerance pacorruption, but at the present moment corruption muno mudoma yakanyanya kuti one day.
Nyika yeZimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi dzine huori hwakakwiririsa pasi rose, izvo zvinoita kuti vanhu vatambure kunyange hurumende nebato rinotonga reZANU-PF zvichipomera mhosva iyi kuzvirango zveupfumi zvavanoti zvakatemerwa nenyika dzekumavirira. Kucherechedza uku kwanga kuchiitwa pasi pedingindira regore rino rinoti United Nations at 20 years uniting the nations against corruption. Sangano reUnited Nations rati pasi rose rakatarisana nezvimhinga mupinyi zvakaomarara zvinobata mazera ose. Zvimhinga mupinyi zviri kutadzisa budiriro nekugadzikana kwevanhu pasi rose. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.